Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 31, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rokurudzira kuti paumbwe komiti yekunze kwenyika inenge yakazvimirira inoferefeta vari kupomerwa zveuori mumavhidhiyo ari kuburiswa neAl Jazeera. Mapurisa anoti agadzirira zvakakwana kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dzegore rino achiti aumba komiti ichaferefeta nyaya dzemhirizhonga. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vopomerwa zviri pamutemo mhosva yekushandisa mari yekutsvaga rutsigiro kubhadhara mumwe mudzimai aiita zvepabonde. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kukurudzira kuti paumbwe komiti yekunze kwenyika inenge yakazvimirira inofanirwa kuferefeta vari kupomerwa zveuori mumavhidhiyo ari kuburitswa neAl Jazeera. Mugwaro raraburitsa bato iri rinoti zvinosuvisa kuti mapoka ehurumende ane masimba ekuferefeta nyaya dzakadai akaita semapurisa pamwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission ari kusarudza kupeta maoko achirega kutora matano sezvinotarisirwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo pane mashoko anopesana panyaya yakaburitswa neAl Jazeera neZuro ichitaura nevaimbove chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaEddie Cross yekuti mumwe wevari mumavhidhiyo aya vaHubert Angel vakabviswa pachigaro chavo chekuve mumiriri weZimbabwe asina nyika yaakamirira kana kuti ambassador at large. Asi mashoko aya arambwa nhasi padande mutande reTwitter tinoedza zvimwe 1 uyo anofungidzirwa kuti mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaGeorge Charamba avati vaAngel vachiri pabasa ravo. Ukuwo mamwe masangano enhau nenhepfenyuro zviri pasi pehurumende zviri kunzi nevamwe zvaramba zvakavhara miromo panyaya yehuori iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu.
Chatiri kuona pari zvino ndofunga vanhu vachiri kumbo njera nekumboferefeta zviri kutaurika panyaya iyi vozotiwo pamwe kuda nyaya yacho yotanga kunyatsopenengurwa vanhu vonzwisisa zviri kuitika, nokuti donzvo riripo nderekuti vanhu vanzwisise zviri kuitika munyika mavo.
Pane vamwe vari kuti mapepanhau pamwe nenhepfenyuro zviri pasi pehurumende hazvisi kuburitsawo nyaya iyoyi, munotii nazvo?
Vanoshandira midhiya inotungamirwa nehurumende vanofanirwa kuita basa ravo vakasununguka. Saka nyaya iyi iri kubuda kwaAl Jazeera inyaya yekuti naivo dai vari kushambadzira kana kuti vari kuitawo tsvakiridzo kana kuti vari kungotaurira vanhu kuti ndo nyaya iri kutaurika, nokuti inyaya iri maringe neupenyu hwevanhu.
Takanzwa vanozviti tinoedza zvimwe 1 avo vanonzi mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaGeorge Charamba vachityisidzira vatori venhau padande mutande reTwitter vachiti vachaburitsa nyaya idzi vachafira kumajeri. Zvingava izvi here zviri kuita kuti vemamwe mapepanhau nedzinhepfenyuro vasabata nyaya iyi?
Aiwa, zvokutyityidzira vatori venhau nevakatapi venhau, handifunge kuti zvinhu zvichiri maringe nedonzvo rava kufamba nehurumende ichitungamirwa navaMunangagwa.
Vanga vari mukuru wezvirongwa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa anoti agadzirira zvakakwana kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dzegore rino, achiti aumba komiti ichaferefeta nyaya dzemhirizhonga pamberi pesarudzo idzi. Mapurisa anoti achabvumidza mapato ose ezvematongerwo enyika kuita misangano yavo panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change riri kugunun'una kuti riri kurambidzwa kuita misangano nevatsigiri varo munzvimbo dzakawanda dzemunyika. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano warongwa nesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists wekuongorora kuti gadziriro yesarudzo yave papi, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ave pachidano chepamusoro-soro kugadzirira sarudzo idzi. Vashiti vatoumba komiti ichaferefeta nyaya dzose dzemhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo idzi.
Police has also set up special investigations teams throughout the country. Pasunga vanhu kubva kungave kuMDC kuTCCC kuZANUPF vese vanhu vari kuengage muvarisi vasunga vanhu, and this is on record.
Vanyati vatiwo vachabvumidza mapato ose zvematongerwo enyika kuita misangano yavo akasununguka, asi vemapato aya vanofanira kushanda pamwe chete nemapurisa kuona kuti misangano yavo haizove nemhirizhonga here.
Kana munhu achida kuita misangano gathering yavanoda kuita, vanofanira kuchipawo tsamba inoda kuti vawana mvumo yepavhenyu, nokuti vhenyu haisi yeZRP.
Mashoko avanyati aya anouyawo apo mapurisa ari kupomerwa mhosva nebato reCitizens Coalition for Change yekurambidza misangano yebato iri nevatsigiri varo pamberi pesarudzo. Vakafanobata chigaro chemutauri webato reCCC muzvarefadzai Mahere vati
bumbiro remutemo rinotendera mapato ose kuti aite misangano yavo, saka haisi nyaya yekuti mapurisa anotendera kana kuti anorambidza. Mapurisa pamutemo vanofanira kungoona kuti hapana kuita political violence kana kunetsana.
Asi vanotungamira nhengo dzeZANUPF mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti danho ratorwa nemapurisa iri rakanaka chose.
ZRP ikange ine komiti yakadaro, munhu wose unozvibvunza asati akonzera mhirizhonga. Zvikuru vazhinji vanoti kana vakonzera mhirizhonga vanotanga kupomera vamwe, nhingi ndiye wakonzera zvakati, nhingi ndiye waita kuti kuite mhirizhonga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati mapurisa anokwanisa kuita sezvaari kutaura kana akashanda asina divi raakarerekera.
Chokwadi chiripo ndechekuti mapurisa agadzirira sarudzo kuti anga achitsigira bato reZANUPF, nekuti zvese zviri kuitwa nemapurisa panyaya yesarudzo zviri kunongedza kuti vari kuudzwa zvekuita vari kushandiswa nebato reZANUPF.
Vanyati vati ose mapurisa vari kusunga vanhu kubva kumapato ose vanenge vachiita zvemhirizhonga, vakapase muenzaniso kusunga kwavakaita nhengo dzeZANUPF kumurehwa North, idzo dzinonzi dzakazvindikita vanasoro jena vanotsigira bato reCCC mushure memifananidzo yakatenderera pamadande mutande eindaneti. Vachitaurawo pamusangano uyu vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vakurudzirawo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti iwedzere nguva nenzvimbo dzekunyoresera kuvhota kuti vanhu vakawanda vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. VaBobos Bunu vati vanhu vakawanda havasati vakwanisa kunyoresa kuvhota pachirongwa changa chichiitwa neZEC chekuenda munzvimbo dzinogara vanhu ichinyoresa vanhu sevavhoti, sezvo nguva yanga ichitorwa neZEC munzvimbo idzi yanga iri shomanana, uye vamwe vanhu vakatadza kusvika kunzvimbo dzanga dzichinyoreserwa idzi nekuda kwekuti mifambo yakakura kwazvo nekwavanogara.
Mukana wekuita chero imwe blitz uchiripo, mukana wekuwedzera maregistration centers kana vasingakwanisi kuita mablitz uripo, iri zviri musimba reZEC kuseta apo mamwe maregistration centers even at constituency center abhozi madistricts mashoma.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC avo vasina kuuya kumusangano uyu nyange hazvo vanga vakakokwa sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba pamwe nemutauriri wekomisheni iyi vaRodney Kiwa vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Vamwe vashandi vekuhofisi kwavo vanga vachiti vari kumusangano kukadoma une chekuita nezvegadziriro yesarudzo. Sarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino, uye zuva richaitwa sarudzo rinoziviswa nemutungamiri wenyika mwedzi mitatu sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Kana zuva resarudzo ratarwa, veruzhinji vane mazuva maviri chete ekuti vakwanise kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vapomerwa zviri pamutemo mhosva yekushandisa mari yekutsvaga rutsigiro kubhadhara mumwe mudzimai aiita zvepabonde kana kuti porn star amai Stormy Daniels sevhara muromo. Sangano renhau reAssociated Press rinoti vaTrump ava vakapomerwa mhosva iyi nedare reManhattan remuNew York vari kutarisirwa kuzvipira kumatare nemusi wechipiri. Asi vaTrump vari kupomera hurumende yavaJoe Biden mhosva yekuvasvibisa senzira yekuvavhiringidza kuti vasakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kutarisirwa kuitwa muAmerica muna 2024. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie, vanoti zviri kuitika izvi zvakakosha sezvo zvichiratidza vamwe vatungamiri wedzimwe nyika kuti mhosva haiori uye hapana ari pamusoro pemitemo munyika dzine utongi hwejekerere. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Indictment through Zimbabwe ndiyo yatingati summons kana kusamanisi yekuuya kukoti ichideera mhosva inenge yaiswa nedare. So apa grand jury isangano remacitizens anenge akamandatewa in terms of the law kuinvestigata nyaya, vachionawo kuti nyaya yavanenge vakapirwa naprosecutor kuti inokwanisa here kuti itongeke. Saka pana nyaya yavatrump inyaya yekuti grand jury yakaona kuti vatrump vane nyaya yanofanirwa vachiansa ende vanofanirwa kuva vachizouya kukoti vachionekwa kuti vatongwa.
Inyaya yei yavari kupomerwa?
VaTrump vane nyaya dzakawanda dzavari kupomerwa. Mapepa acho ari kutaura kuti vaTrump vane nyaya dzinokwanisa kusvika 30, but nyaya chai chaiyo yakakonzeresa izvi inyaya yekubhadhara umwe mukadzi aimboita zvemafirime echikuru kuti anyarare, inonzi pachirungu hush money. Saka iyoyo nyaya iyoyo ndo yaitisa kuti paite dzimwe nyaya dzakuchibuda dzinokwanisa kuita 30 dziri kunzi vaTrump vanofanirwa vachiuya vachidera.
Tinoona ivo vaTrump vari kuti ivo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ndo vari kuita kuti izvi zviitike, kuti ivo vaTrump vavhiringidzwe panyaya yavo yavari kuda kuzokwikwidza zvakare semutungamiri wenyika. Munoona sei izvi?
Aya, ndoona senge kuda mafungiro avo vaTrump sezvo vaive mutungamiri wenyika and vakambokwikwidzawo naBiden vari mudemokrati ivo vari murepublican. And mashoko akadai so mashoko atinoziva kuti anogara achingotaurika especially kana dziri nyaya dzepolitics, but iyi nyaya iyi yaane nguva ichiinvestigatwa nemaprosecutor ekuNew York Manhattan. Iyi nyaya yakatanga kuinvestigatwa muna 2016 ivo vaBiden vasati vambopinda even picture. Kana yazoenda pamberi pegrand jury zvive zvakutorewa kuti zvazvemutemo pasina nyaya enyaya yakatoraswa kudhara.
Tingaonawo zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Zvinhu zvakadai so I think tichiri kumasuwe kwenguva especially kana tiri kuZimbabwe, nekuti izvi zvakadai so zvinotaridza kuti matare anoshanda kunyika dzakaita seAmerica.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuDallas muTexas muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbove shasha yekumhanya makwikwi evakaremara Oscar Pistorius wemusouth Africa acharamba ari mujeri mushure mekunge bhodhi rinoongorora nyaya dzevasungwa musouth Africa rarasa chikumbiro chake chekuti akasike kubudiswa mujeri. Pistorius anga ari mujeri kubva muna 2016 nemhosva yekuponda musikana wake svarakadenga River Steenkamp. We'll be right back. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika nhasi kudhorobha remuMississippi rakaparadzwa nedutu mupengo apo mamwe madutu akawanda ari kuratidza kuti angangorova zvakare matunhu epakati pakadziwa kumawirira nekuchamhembe. Vanhu makumi maviri nemumwe vakafa muchiitiko ichi. Vamwe vagari vemamutare vanoti havasi kufara nekusaitwa basa zvakakwana nekanzuro yeguta iri, vachiti havana mvura yakachena yekushandisa zuva nezuva, kusatakurwa kwemarara uye migwagwa yashata zvokuti haichafambiki nedzimotokari. Mune imwewo nyaya, vagari ava vaudza vebazi rezvemitemo kutongwa kwedzimhosva pamwe nekufambiswa kwemabasa eparamende kuti vanoda kuti vose vanobatwa nemhosva dzekuita uori vatongerwewo rufu sevaya vanenge vaponda nekuuraya. Mutoro wedu wenhauloedha mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitwa nevakuru vekanzuro yeguta iri nhasi mamutare pamuzinda weQueenshow, vagari ava vati vanosuwiswa zvikuru nekuti kanzuro iyi haisi kuita mabasa zvinovagutsa. VaDavid Mutambirwa, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari remutare Residents and Ratepayers Association, vaMutambirwa vaudza Studio 7 nhasi kuti kanzuro iri kutora mari kuvanhu mwedzi wega wega asi haizi kuita mabasa ayo zvakafanira.
Saka vanhu vari kutsutsumwa naizvozvo. Zvozotizve kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekunana Danga Mvura nekunana Hobos kuri kuita madambudziko rekuti kune madrainage akazara mvura ari kuzoita kuti mudibride mamosquito, vanhu vorumwa nemamosquito.
Vamwewo vange vari pamusangano wanhasi ndeambuya Plaxidis Nyika vemumusha wePalmerston mamutare. Ambuya ava vanochema nekusachengetedzeka kwavo seshirikadzi, vachiti kanzuro haizi kucheka sora munharaunda, izvo vanoti zvinopinza vagari munjodzi yemabhinya uye mbavha dzinowana pekuhwanda.
Ndakafara mwedzi wapera makwaya makabvise yematembere, ndikati zvakundoramba zvichidaro. Ndiri kusvika zvikaza indaa yekuti yematembere haisati yabviswa. Saka ndobvisa sei ndisingazivi kuti ndiri kubvisirwe marei. Dai mwatibatsira, kudai ndiri ndega kudai, kwakuyepo ndichema here ndafa.
Vamunashe Makoni vanochemawo nenyaya yekushungurudzwa nemapurisa ekanzuro avanoti anohwanza uori achitorera nyangwe vakwegura vanonzi havabvisi mari yekupaka dzimotokari muguta.
Ndopaka wrongly bichana, kungoti wrongly bichana yonzi $30, then uyo onzi $30, I think pari unfair chipopatarisa ipapo. Then sasini ya citizen ndikati haisaini ni $30 yenyi ipai pa account yangu, handifungi kuti zvine problem.
VaPatrick Jakata vanorarama neurema vachitaurawo pamusangano uyu vati kanzuro haizi kugadzirisa nzvimbo dzinoshanyirwa nevazhinji kuti dzinge dzichipindwawo naivo nevamwe vakaita saivo vanoshandisa mawiricheya.
Bepa rangu remvura rakauya ramachi zvezvika rakatochajwa mari yani yaapril mozindo zvakaitika. Last time ndakanobhadhira mvura hanzi wakuchaja in advance, tikati zvakatanga riniko izvozvo, zvanzi handozvo wakutoita panapa ipo Pacific Center. Then ishu yechitwo ndeyekuwehousing. Handizivi kuti vane simba here kumaplans emapublic buildings like Mtown.
Amai tindai mutero vachipawo pfungwa dzavo vanoti nguva zhinji vekanzuro havagadziri nzvimbo dzekuti vanhu vatandarire dzakaita senhandare kumisha inogara veruzhinji, vachingogovera masitendi edzimba chete. Vakafanwa kubata chigaro chemukuru anova nezvedzimba mukanzuro yemutare amai Vimba Isowa vanoti nyaya yenzvimbo dzekutandarira iri pabhajeti yeguta yegore rino yekuvandudza dziripo uye kuvaka nekugadzira dzimwe kuitira kupedza matambudziko aya.
Asi zvisinei, tinokumbira regerero for any inconveniences atikukonzeresa ekutitadzisai kupfuura vanhu vachisa mabarriers. Parameter wo yepayovhu is budgeted for and works are even underway. Pakatocherwa foundation ne footing yakatoiswa yekuti paiswe parameter wo inovhara shilling simetari. Ndakuenda kumasporting facilities ekusakubva atarwa nezvavo. Macommunal sporting facilities ekusakubva are budgeted for, and this week pakatoitwa masite visits nemacontractors who want to renovate and refurbish those sporting facilities.
mumwe mukuru kukanzura anoona nezvekufambiswa kumabasa kumapurisa eguta iri vatakunda nyamandi vanoti kushungurudzwa kwevagari nemapurisa avo kunopera chete kana vachinge vamhangara uye vasiya tsika yokubvisa choko muhomwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzekumaruwa edu neMashonaland West dzakavhota musarudzo dzemapuraimari ebato iri dzichangobva kuitwa. Dzinoti musarudzo dzenyika dzichaitwa gore rino hadzisi kuzovhotera vanhu vanokanganwa kwavakabva uye vasingaende kunomirira zvido zvadzo kuparamende. Nhengo idzi dzinoti dzanzwa nekungovimbiswa zvinhu zvimwe chete izvozvo nguva dzesarudzo dzoga dzoga, asi kana sarudzo dzapfuura vanenge vasarudzwa vokanganwa kuzadzisa vimbiso idzi. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzinoti dzaneta nevamiririri vanoti vakavhoterwa kana vakapiwa zvigaro zvekuve makurukota muhurumende vokanganwa kudzoka kwavakavhoterwa uye vanenge vasaende kunovamiririra kuparamende. Dzinoti budiriro dzavanotarisira dzakaita sekugadzirwa kwemigwagwa, kuvakwa kwemakiriniki nezvikoro, mabridge nezvimwe zvakawanda zvinodiwa nevagari vekumaruwa dziri kuramba dzakasaririra mushure, asi ivo vakapinza vanhu pazvigaro vachitarisira kuzadziswa kwezvivimbiso izvi. Imwe nhengo yeZANU-PF vaDenzel Wachikoka, avo vakavhota kuHurungwe West uko gurukota redunhu reMashonaland West amai Muriswa Chikoka vakakundwa naMuzare Chinjai Kambuzuma, vanoti vanhu vave kutarisa kuti munhu ari kuzadzisa zvaanenge avimbisa here.
Chakuitika ikozvino ndechekuti vanhu vakutarisa kubva kumashure kuti zvamunenge makambovimbisa sevatungamiri pamaida kupinda pachigaro makavimbisa zvipi kuti muchaitira vagari kana kuti vanhu vemunharaunda yamunomirira. Vanhu vomirira makore yamunenge mashanda votarisa kuti zvamakawirirana ndizvo here zviri kuitika. Muri kukwanisa here kuvamiririra sezvamakavimbisa?
Nhengo yebato reZANU-PF muwadhi 17 kuHurungwe West vaJoel Zilala, vanoti vanhu vave neushingi hwekukwanisa kuramba nhengo yavo zvisinei nechigaro chainenge iinacho mubato kana zvichienzaniswa nezvaiitika nguva yakare.
Vanhu vane ushingi kana kuti vakukwanisa kuti aiwa kwete hazvisiri zvatakawirirana, saka musokwanisa kuti miririra. Naizvozvo rega titsvake mumwe munhu zvichida angava anokwanisa kuzotimiririra pane zvatinenge tichida.
Muzvari Kambuzuma, ava vakakunda amai Muriswa Chikoka, vanoti kukunda kwavo kunozadzisa dingindira rekuti nyika inovakwa nevene vayo sezvo nhengo dzebato reZANU-PF dzakavhotera mwana wekuHurungwe.
Kunda kwangu muHurungwe wetsi zvinoreva kuti kunoedza kuti kana kuti kunopfumbidza dingindira revene vayo. Kureva kuti vanhu veHurungwe wetsi vanoda vana vavo chaivo. Handi munoziva kuti ina handisina kana mari kana chandinacho ndichikwidzana nevanhu vane mari yakawanda, asi kuti vanhu vanoda vana vavo.
Muzvari Kambuzuma, avo vane makore gumi nemashanu vari mukomiti yedunhu guru kana kuti province, vanoti havaite zvematongerwo enyika vachishandisa dande mutande, asi vanoti vanopinda muvanhu.
Handiite mukumbira wavo pasocial media ende handiite politics dzekuti kana ndikaita rari ndotora TV. Aiwa, handidaro chero mukaenda pamagroups hambondoni ndichinyora kana meseji. So that's how I live. Vamwe vanoti vakaita chinhu chidiki diki vototora rejisi mako uya, vakangotenga 5 bags dzesiment rejisi mako uya. Isi hatiite izvozvo, tinongoenda kuvanhu kumusha toita zvekumusha sezvotiri vanhu vekumusha.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF kumhangura vaAdam Piri, vanoti vakadzosa vaimbo vegurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora sezvo vari munhu anotumika uye asingazvitutumadze. Hatina kunzwa kune nhengo dzakakundwa musarudzo dzemapuraimari dzakaita savaparadza amai Muriswa Chikoka kana vaZiyambe Ziyambe, asi nhengo yeparamende inomirira Norton vachemba muliswa vanoti ZANU-PF ingadai yakaita kuti makurukota ehurumende asakwikwidzwe sezvo vanenge vaine basa rakawanda muhurumende zvinovatadzisa kuenda kumaconstituencies avo.
She must never expose vanhu vanoshandira president kuhurumende kumusangano futi kuti vakontestwe nekuti nguva yacho kuenda constituency anoiwana kupi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varejoice Ngwenya vanoti zvakaitika musarudzo dzemaprimary ezanu-PF hazvireve kuti ijekerere asi kuti chiratidzo chekuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nenhengo hombe.
Chiratidzo chokuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nemaveterani.
Vaenderera mberi vachiti kana mubato rezanu-PF vanodawo vatungamiri vechidiki. Pazvigaro zvemuparamende gumi nezvisere zvakakwikwidzwa mubato rezanu-PF, nhengo ina chete ndidzo dzakadzorwa pazvigaro kuti dzizokwikwidza zvakare muzvigaro izvi musarudzo dzinouya kuti dzimirire nzvimbo dzadzo. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinosarudzwa dzinonzi dzinotokundikana kana kujekesa kuti mari dzebudiriro yematunhu dzinobva kuhurumende dziri kushandiswei. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuru yaitwa naIvan Zisininga weStudio 7 nemuimbi wemusambo wesungura achiri kusimukira Joe Robert.
Makitara ndakamatanga ndiri mwana mbidi ndokunga ndiri na izvitofi ndopa ndakatanga kufarira zvemakitara.
Chakakusundai kuti mupinde mune zvemakitara chii?
Chikoro patadzidza pane ivhendi yakambouya apo muchikoro kuti vanhu vari vaya vaita madhirama saka ndakangozvifarira kubva ipapo. Iwa ndabva kwako ndichienda kumba ndakabva ndichitanga kundozvira kugadzira kuedza ritare rangu kana nayo.
Saka vabereki venyu vaitiwo chii imi pamakatanga kuita zvemakitara?
Vaimbotarisina oda kuona kuti ndakatanga kugadzira madhiramu saka pandaizviridza makati kuzimisha kuti une mau saka makuda aitiza saka vaizvifarira chiti zvimwana ari kuzvina chikumba kuaio pane zvokusiitira vai saka gare gare tokavazozoona kuti okay ndopane plani zvacho dzaakugitare mai.
Saka zviri kudii, zviri kufamba here? Vanhu vari kutambirana sei nemimhanzi yamuri kurova?
Ini ndakatanga kupinda mustudio gore ra2010 mushiringeungeumavavanhu madigiri mafani zvangu amana zvizvamuitei matinoenda kustudio saka patakaenda kustudio hatine vashomawo vakazvitambira zvakatambirika 2021 patakaremotinhu takasinhu 2021 akatambirwawo but hanozimani saka ndisiye 2023 dakaita tumatinhu vanhu vane vari kuratidza kuvava kutambira vakaatuma.
Nanga muchinzwa kambo kanonzi ndine mubvunzo kubva kune muimbi Joe Robert Wesungura uyo angari paurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7 tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yeuori huri kuitwa munyaya dzegoridhe huri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reCitizens Coalition for Change rokurudzira kuti paumbwe komiti yekunze kwenyika inenge yakazvimirira inoferefeta vari kupomerwa zveuori mumavhidhiyo ari kuburitswa neAl Jazeera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Gaino Gumete Saidi.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 Mbimbitho 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Usikhomi Jikelele, Commissioner General of Zimbabwe Republic Police, Commissioner General T.G. Matanga, usefake i-investigation unit. City Tina is special investigations team.
Amapolisa awe Zimbabwe Republic Police athi asesungule uhlangothi oluqondane lokuphatha izehlakalo zodlakela kwezombusazwe esingaba khona phambilini kokhetho oluzayo.
Kuphinde njalo kube isimanga ukuthi kanti ilizwe elinothe kangaka ikakhulukazi kwezembiwayo kuhamba njani ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lisiya emgodini.
Uzulu weZimbabwe uthi amapolisa awekomishini eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumele avule uphenyo phezu kwamacala enkohlakalo aphuma kudocumentary yomsakazo weAl Jazeera. Abe-Associated Press babika ukuba owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uzazethula ezandleni zabathonisa icala lokuba wasebenzisa okungekho emthethweni imali yomkhankaso wokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi asesungule uhlangothi oluqondane lokubopha labo abazaphatheka kuzehlakalo zodlakela phambilini kokhetho oluzayo. Athi njalo azabopha bonke abephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabe ZANU-PF kumbe ngabe CCC. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yentathela izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, wokubonisana phezu kwamalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kukaNtulikazi loNcwabakazi lonyaka. Unobhala wenhlanganiso yentathela izindaba eyeZUJ, uPerfect Hlongwane, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukubiza lomhlangano walamhla.
Izakhamizi zilembuzo ngokuthi lezi nhlanganiso zilungisele okunganani ukhetho. Kanti intathela izindaba lazo zilembuzo ngokuthi amalungiselelo asengaphi. So sibone kuqakathekile ukuthi sihlanganise bonke laba.
Isikhulumeli sohlangothi lwamapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obekhona kulomhlangano ulandisa kabanzi ngamalungiselelo asebewenzile ngokhetho oluzayo.
Usikhomi Jikelele, Commissioner General of Zimbabwe Republic Police, Commissioner General T.G. Matanga, usefake i-investigation unit. City Tina is special investigations team. I-team leyi kumele ibambe indaba ze-violence.
Wengeze ethi kabasoze babe lobandlululo kundlela abazophatha ngayo izehlakalo zodlakela lwezombusazwe kungakhathalekile ukuba umuntu ngowaliphi ibandla.
So sicela uZulu ukuthi asinikeze information. Sicela uZulu ukuthi asebenze lathi njengeZimbabwe Republic Police sonke.
Umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change uthi bazoyicela isivuthiwe kulokho okuchiwo ngamapolisa.
Sileyo zikhalazo eziningi nxa sikhangela ngamapolisa kathesi abantu bethu bayatshaywa bengareport emapoliseni yiba basuka bebotshwe.
UMnumzana Bekezela Gumbo uthi kuyinto enhle nxa bezazifeza lezi zithembiso amapolisa.
Amapolisa ajayele ukuthi egcine esesehluleka ukubamba abantu bezanu ababe besephula umthetho ngenxa yokuthi besesaba upresident kumbe besesaba abantu abale power abaphezulu kunale ofisini ka president.
Unyathi utshele njalo lomhlangano ukuba amapolisa azoguqula indlela yokudlelana kwabo lentatheli izindaba uThabani Dube oyintatheli izindaba esebenza izimele. Laye uthi ulethemba lokuthi amapolisa bazalandela izithembiso zabo.
Isikhathi esiningi ama-journalist ajwayele ukuhlangana lengozi esikhathini sama-election. So kuqakathekile ukuthi singakafiki kusikhathi lesi sibe sikhulumisana lamapolisa sibonisana ukuthi singakuhambisa njani ukuthi ama-journalist ayenze umsebenzi wawo engela ama-problems abahlangana nawo.
Lo mhlangano owenzelwe endaweni ye-theater in the park eHarare ungenwe ngabenhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela amapolisa awezetherapy, abe-Elections Resource Center Zimbabwe, ERC, kanye loZulu. Okulapho abe-ERC abacele ikhomishini ebona ngezokhetho ukuthi yengezelele isikhathi sokubhalisela ukuvota ngoba abantu abaningi bebengekenelisi ukubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka ngenxa yezizathu ezichiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Ivandla lesi-CC lithi kumele kubunjwe iqula lengcwethi ezizimeleyo ezivela phandle kwelizwe ezizaphenya udaba lokuntshontshwa kwegolide izigilamkhuba ezithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa. Inkuthazo le iza ngemva kwefilimu ethulwe ngumsakazo we-Al Jazeera eveza ukuthi izigilamkhuba lezi zingena njani eZimbabwe le mali engcolileyo etholakale ngendlela ezingekho emthethweni, lokuthi igolide zilikhupha njani elizweni ngudlu zisiyalithengisa eDubai. I-CCC ithi bonke abathinteka kulolu daba kumele babotshwe bajeziswe. I-Al Jazeera yethule ihlandla lesibili lali filimu izolo elilesihloko esithi Gold Mafia, Smoke and Mirrors. Kuleli hlandla umnumzana Ricky Doolan osebenza lesikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Herbert Angel utshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa imali efika ku-US 1.2 billion eZimbabwe etholwe ngendlela ezingekho emthethweni i-money laundering, ziyisebenzisa ukuthenga igolide zibe sezisiyalithengisa eDubai. Owake waba ngumcebisi kaMnangagwa utshele umsakazo we-Al Jazeera izolo ukuthi u-Angel usethathelwe ipassport yakhe wamiswa umsebenzi ngumongameli. Kodwa namhla isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba yena obikwa esebenzisa elinye igama ku-Twitter wethule umbiko esithi lokho ngamanga aluhlaza. Sixoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Kulusizi kakhulu wabunkomo ukubona izigemegeme ezifana nalezi esizibona zikhitshwa i-Al Jazeera mayelana ngokukhwabanisa i-corruption eyenzakalayo elizweni lethu. Ilizwe leZimbabwe ilizwe esilikhangileyo esilibona ukuthi liya ngokucwila ikakhulukazi nxa sikhangela ize-economy. Kodwa kuphinde njalo kube isimanga ukuthi kathi ilizwe elinothe kangaka ikakhulukazi kwezembiwayo kuhamba njani ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lisiya emgodini, kukathi khona ilizwe elifanele ukuthi ngayothiwa liyazivusa liqhubekele phambili njengalokhu esake sakubona ngaphambilini. Ngoba nxa siyakhangela babunkomo lesikhathi sifana lesikhathi sabo Ian Smith ababe kuma-full blown sanctions, ngesikhathi lesiyana kodwa babesenelisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lalililizwe laliphila, ilizwe lalisenelise ukuthi kube lakho konke okwenzakalayo njalo, noma lalikuma-sanction lalisenelisa ukuthi lingasupplya i-Afrika yonke jikelele, ngoba yikho yayibizwe i-bread and basket ye-Afrika, ngoba yayilamandla ne-currency yakhona yayilamandla iloba kwakulama-sanction. Umbuzo ohlala kuyiwona lo ukuthi kathi pho-ke thina kuhamba njani ukuthi ilizwe lethu linga yenelisa ukuthi likhiqize ngendlela efana nayo. Kodwa-ke sekusobala kathesi ukuthi indaba yenkohlakalo yiyo eyimpehlane eyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi lokundlondlobala.
Bakhona Dube abathi njengoba uMnangagwa ekhanya ethinteka kangaka kuli filimu njalo lalabo abaphuma kuyo besithi badlalaye, kumele aphume egcikeni atshela abantu beZimbabwe ukuthi okuliqiniso yikuphi. Ubona ekwenza yini lokho?
Nga engumongameli oqotho njengalokhu avama ukuhlala ekukhuluma ukuthi yena ungumongameli olalelayo njalo ungumongameli oqotho, kuyabe kufanele ukuthi azigeze akhulume kube sobala ebantwini beZimbabwe ababekele into eyiyo ayaziyelayo ukuthi iqiniso lalokhu yikuyini. Njengakhona lokhu esikubonayo uzokuthiwa ukuthi ubone umongameli kule mali isizumbulu thize esama-thousand lama-thousand US dollars futhi usibhadale nje kodwa ukuthi uhambiye wona. Ukubala ukuthi konke zenezi zinto zenezi eziyabe zisenzakala ngaphansi kwakhe eziyizinto abathi bona nxa bengena embusweni bathi bona yiyo inkohlakalo eyayenza ukuthi begcine bethatha umbuso ngenxa yokuthi babebona ukuthi kugcwele izikhohlakali eceleni kukamnumzana uMgabe. Pho ke nxa kukuthi lokhu ababesithi bakukhipha okwakuseceleni kukamnumzana uMgabe nxa sisiphinde sikubona futhi sokusenzakala kuye, manje umehluko wakhona uyabe usungaphi? Yiko kufanele ukuthi azigeze akhulume atshele uZulu weZimbabwe nxa engumongameli oyazi ukucabangela abantu bakhe, nxa engumongameli ofuna ukugayida ofuna ukubusa ilizwe lakhe ngendlela eqotho.
Abathinteka kulifilimu ubona bebotshwa yini lalabo abakuhulumende bexotshwa umsebenzi?
Angiboni babunkomo ukuthi ukhona umuntu ozabotshwa ngakho lokho esikubonayo kusizakala ku-Al Jazeera ngenxa yokuthi sesesakubona phambilina kusiba khona abantu kugcina abanye bathumela ibizo bathi catch and release ngenxa yokuthi abantu benza amacala amakhulu beqeda laphana nje babotshwe kodwa kusasa umuntu okhona uzambona esezihambela kungabi indaba zalutho. Okuyinto eyabisenza iyabi iqhuquzela abantu ukuthi baqhubekele phambili besenza ubugwelegwele besazi ukuthi noma ungaziwenzeli noma ungazibotshwe uzavuka ukhulilwe njalo kusasa. Kuyinto eyenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili lokho licwila ikakhulukazi kweze economy ngenxa yokuthi i-economy ayisebenzi ngendlela efanele ukuthi isebenze ngayo ukuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa i-economy isebenza ekutheneni ingene ezikwameni zeziporolize nalezi ezilokho ziporta ngaphansi kwakhe umongameli.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilithane. Kusenjalo amaphephandaba kahulumende kanye lemisakazo yakhe alokhe engathuli izindaba eziphathelane lalolu daba. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba wethusele intatheli izindaba esithi zizabotshwa zingalokotha zikhulume ngalolu daba. Amanye amaphephandaba azimeleyo lawo abikwa esesaba ukubika. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uzazihambisa eNew York kwabathonisa icala lokuba wasebenzisa okungekho emthethweni imali yokukhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Akukacaci ukuba abaku-grand jury abavotele ukuba ulecala lokwenza okungekho emthethweni balubeke njani udaba lolu ngoba abakwenzileyo akukavezelwa uZulu. Bathe kumele amiswe emthethwandaba ukwenzela ukuba athoniswe akwenzayo ngoba kwephula imithetho yokhetho lweMelika. UTrump kubikwa ukuba wahlawula imali ethe xaxa unkosazana Stormy Daniels okucatshangelwa ukuba waya laye emacansini esenzela ukuthi engakhulumi ngodaba lolu ngesikhathi ekhankasela ukhetho luka-2016. UTrump uthi konke lokhu kwenziwa nguhulumende kaBiden owesaba ukuba uzavotelwa ngabantu kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Lokhu ngokokuqala ukuba owayengumongameli abotshwe kumbali yelizwe leMelika. Loba kunjalo, ulakho uncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change.
Ngithi ke kusitshengisa ke indaba yokubana ke kuqakathekile ukubana umuntu nxa kukhokheli ebe ngumuntu ke olesimo lesindo ebantwini, sikhangela ke ama-culture atshiyeneyo. Lokukhangeleleyo hayi khona ukubana umuntu engumongameli ebe ngumuntu olamacala njalo ebe ngumuntu ke ongelasimo phambili kwabantu
eZimbabwe. Ke Siziba,
kuhlukene lesikubona kakhulu kwelakithi okubana ke abalemacala yibo abafakwa phambili. Ke ungakhangela ke abezanupiefu belama-primary abo abantu ababakhethileyo ukubana bebe ngama-MP nama-councillors ngabantu okufanele ukubana ke bebe bephendula ke iindaba zabo emadala emapalamende, abanye besemajeli. Kodwa ke ubona ukuthi yibo abantu ke abaphiwa isikhundla, yibo abantu abahanjiswa phambili. Kwelakithi njalo liyakwazi ukubana kathe sihluphana ke ngendaba ke ye documentary epumeka uJezira etshengisa ukutshontshwa ke kwemali elizweni. Kodwa kuze kufike namuhla ke akula ke obanjiweyo, so kuyatshengisa indaba yeimpunity.
Mnumzana Kefto Stalos Siziba, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ngumuntu ohamba phambili kuma-Republicans, kulabo abantu abafisa ukuthi bemele lelo ebandla ukhetho lika-2024. Yikho ke yena esithi uyahlukuluzwa ngenxa yokuthi abafuni ukuthi engene esikhundleni okwesibili. Kodwa esikwaziyo ukuthi kulamacala okuthiwa akhona ahlanganela lokuthi wayengabhadali kuhle izimali ku-Internal Revenue Services, okwenza ukuthi omunye umanager e-ofisini yakhe ebotshwe egwetshwe.
Wole Zimbabwe kungenzakalani na baba nayo?
EZimbabwe siyazi ukuthi kwaba lesikhathi lapho wayengumongameli uBanana abotshwa khona, ebotshelwe ukuthi walala emacansini labo baba. Kodwa kuthiwa anxa abanye bekhuluma bathi hayi lokhu kwenzela ukuthi engangeni esikhundleni sika Robert Mugabe, nxa ukuthi abanye babesisithi uMugabe kaphume. UThembo Mahati waphuma esikhundleni nxa ukuthi walala lomfazi womuntu. Kuthi kunjalo nje sizwa kuthiwa uPresident Mnangagwa ngomunye akade besebenzelana labanye ukuthi bekhiphe igolide elizweni, izimali zangkhona zingaphenduki kuhle, okulicala elingabophisa umuntu. Kodwa asikezwa ukuthi kuzenzwa njani.
Umnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Boston khonapha kwele Melika. Siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU PF.
I-America kayimelanga ibone ngantombe mhlawumbe sebeyenze the first in history. Kuyenzakala la ngapha kule Africa. Vele umuntu nxa usembusweni angithi uvikela ngumthetho, i-constitution yakhulumana e-sitting president ngeke abanjwe, kodwa ungenza izinto zakho ukhona phana ziyakulandela ngemva kwalokho. Khangela nanku sibonile even next door ubaba uZuma kumehlele waze wangena lasejele lokungena sejele sibili. So yinto eyenzakalayo emazweni awe-Afrika asonto emangalisayo. Ngoba lathi siyakwazi ukucabanga ngendlela epheleleyo, siyakwazi lokulandela umthetho ngendlela oyiwo.
Siyakuzwa babathuma, kodwa kusobala ukuba okwenzakale kuTrump kungeke kwenzakale kumongameli emazweni nangabo.
Sesibonile abantu abaningi akade besembusweni bebanjwa izinto ade bezenza besembusweni. Sibonile ama-ministers athize amaningi.
Umnumzana Joseph Chuma ukudale le-Central Committee kubandla le-ZANU PF ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unkosikazi Kamala Harris, umsekeli kamongameli wele-Melika, namhla ugqibe ukwethekelela ele-Tanzania esebulubhekise eZambia, lapho azaphetha khona uhambo lwakhe lokwethekelela izwekazi le-Afrika. UHarris uncome umongameli weleTanzania unkosikazi Samia Suluhu Hassan ngendlela abusa ngayo, enika izizalwane zakulelo inkululeko yokusekela amabandla entando yazo. Wacitha imithetho yokuncindezela abamabandla aphikisayo eyayifakwe ngumuyi owayengumongameli. Sigqiba inyanga kaMbimbitho, lilanga lokugcina njalo lapho obekuqakathekiswa abesifazane emhlabeni jikelele ngumanyano wamazwe omhlaba, United Nations. Lokhu kwenziwa mnyaka yonke. Abesifazane bamazwe achiyeneyo bebephathekile behlangana, bekhuthazana, besabelana imbono njalo bethuthukisana. Omunye umhlangano omkhulu wabesifazane obuqoqiwe ngumanyano wamazwe omhlaba, i-UN Conference on the Status of Women, CSW67, uqhutshwe eNew York City kusukela mhlaka 6 kusiya ku-13 kuyona linyanga. Lanxa kule mzamo eyokulinganisa amathuba ngobulili, bayavumelana abesifazane ukuba kulokhe kulohambo kulowo mango. Sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala Machazi, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ophathekayo njalo ekulweleni amalungelo awesifazane.
ukukhona nje ukutshintsha kancane kube tshintsha kancane ngobani nganazelela lakhathesi izehlakalo ezincane nje ezamabhizinisi omama abaningi abakho kumabhizinisi ngoba kabanamahla eyokuthi baphakamise amabhizinisi ukuthi ubone ukuthi ngoba ngumuntu ongumama eyabe ufuna ukwenza into enhle elengqondo ibhizinisi enhle elengqondo bese sibuya kubeze ezombangazi kumbe ezokuba ngumama siphakathi kwamalokishi i-community yethu omama basekhatshana kakhulu basacindezele kakhulu ngakhangela ihlanganiso ezinjengama-resident association wonke nxa kusiyakhethwa omama bacindezelwa kakhulu umama ethemingi ehlule kuthi anzele esikhundleni esikhulu ngiba ngakubona khonapha besihama kukhetho lwebhutha kuminyaka lo owadlulayo sehlule kukungena ngoba baba babenemali bahamba bethenga abantu all-over kwathengwa abantu sehlule kukungena sadliwa kwangena ubaba waba ngu-20 mani ngoba ezikhundleni lathi sifanele singene khathesi
akuqedwa njani khonoku kucindezela
kuza kuqede yithi omama ithi omama kufuze achukuqedi kazisani njengabomama ukuthi lapha kumumama noma umama bebizanke imbuku enjani asimpheni ithuba simfake bese sihlalisana laye phansi sikhulumisana laye simtshengise sikufakile kube phuthakeli kube phuthakeli cela ngiqondise ngoba siyalahlana kakhulu omama siyalahlana sicike ngobaba yomama kanakuze yomama kanunje yomama kani ubaba besethatha i-advantage angene ezikhundleni yitho kumele sikuqedi
nxa sixoxisana labo baba bona bathini nxa libapha lezi zikhalazo nayi liyasincindezela njengabantu besifazane
obaba bathi yithi esivuma lokho bathi yithi esivuma lokho kakhulu ngoba selokhu nxa ubabe secampaigna laphana bazeba omama babenze abagcwati kwabantwana baze basise lokuthi bonke baye emacansini laye bathi yithi kodwa kulabo baba abasisayo ukuthi siphakame bese bephanjaniswa yibo bona labomama kakhulu abathanda khonokho ukusekelo baba ngoba kube msezimbili mntanami kube mali kube ndaba zokuya emacansini le usitho mama bethebele umuntu yedwa azahluleka athi kathi mina nginganani obaba kuyabahlekisa lokho vele abasibali ngenxa yakhonokho basibona nje singabantu abangakwaniyo abangakwananga bese besithathela amathuba ethu yona lami ngoba yitho esiyabe sesizinikeze ezandleni zabo
so singathi ukulinganiswa kwamathuba ngobulili akula kulinganisana kwamathuba lapho
akula ngingaze ngifakwe kuleso kudla kodwa ngabe ndilokhu engikhangelelwa phansi njengomama ngabe ndilokhu engikhangelelwa phansi ibe lomuntu ubaba ozabe uyezongikhontrola sengifakiwe kuleso kudla abe ngiyongikhontrola yendala esesenzayo okuze kucine nxa uficana lobama ongafuniwe bezezinto ucine kulokuxabana okukhulu enhlanganisweni lasemakhaya kucina kunjalo futhi lasemisebenzini kucina kunjalo futhi
seluleko bani ongasipha abantu besifazane abalaleleyo machabalala
kumele kube lotshintsho olukhulu kumele omama bahlalele phansi kulezinhlanganiso ezilezimali ezikhangelana labomama kakhulu baba batshintshe ingqondo yabo omama ngoba yibo abazicindezelayo batshintshe le lokhu kufundiswa bakufundiswe behlangane nabobaba batshelwe kunabobaba kukhulunywa iqiniso njengeqiniso ngoba isikhathi esiningi ungathi uyakhuluma iqiniso kuthubani muvi ye gakathandi kunjani so iqiniso elihle yikuthi omama sibesathe phasi inhlanganiso lezo-yn zobani zinengi nasemazweni khona ngale kumele babone ukuthi imali yangena sibili incedise omama ukuthi ibantshintshe ingqondo zabo babe ngomama abazazazi ngoba ngaphandle kokuthi bahlebe akulanto engaqonda yegodini siyaqina vele singekho umama siyela khonkhani ukuthi umama ngekhitshini umama ngekhaya
unkosikazi Patricia Chabalala Machazi ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ophathe kanjalo ekulweleni amalungelo abesifazane kuliviki kuhlelo Woza Friday sinomculi wengoma zokholo utholakele Ndlovu yena-ke usebenza ekobulawayo asizwe nexoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda
Utholakele ulesikhathi eside ezomculo yena ke udabuka esikhalangeni akutshela abalaleli ngembali yakho ngamafitshane
intombi ezalwa komdanyazana ewuwana ebulilima kodwa ke ngikhulele komablana isikolo sami lapho engifunde khona kuseseuwana yikho engifunde khona then ukuhlabela ngiqalise ukuhlabela ngo-2006 kukathi kodwa ke bengingeke ngisho ukuthi ngiqalele khona lapho ngoba bengithanda nje ukuthi ngihlabela lasesikolweni.
Umandloko wasebenzela abanye abaculi engakazimeli yedwa.
Ekuqaleni kwami ukuhlabela vele ngiqalele igroupu okuthiwa ngamakholo amahle, kulapho engiqalele khona, lapho besilandela khona umculo ohambelana lo wencwandeni, kodwa-ke thina siyithopha apostoli inkonzo sihlabela nje ngilo bheki kala oseyewalalayo wasishiya.
Ngifuna ukukhuluma Jehova, ngifuna ukukhuluma Nkosi.
Utholakele uthi yena wathunuka umculi olodumo olukhulu kungoma zokholo owe-South Africa.
Umuntu engenza ukuthi ngalandela ukuhlabela kakhulu ngu-Rebecca Malope, because ngiyakhangela nginanzelela ukuthi mina ngangivele ngihlabela kodwa ngingazi ukuthi ukuhlabela lokhu kuyinto enganikeza imali or mhlawumbe kube yisifundiso kukhanyela kuma-TV. Mina ngikhulela emakhaya, phela thina kithi kuduzanda semlageni, so into ekuthiwa ngo-TV vele mina bengingakwazi, vele angizange ngabakwazi, ngaze ngakubonela empandeni mishini lapho engafunda khona.
Ulesiphiwo Mandlo njalo umculo wakhe uthakazelelwa ngabantu abaningi. Phosela ilizwi ukubalaleli ungakahambi.
Okunye engathi ngakutsho ukuthi ngumuntu nje ohlabela loba yini, njalo abantu uma bayafuna ukungithola bayangithola nje kuFacebook, kodwa ngisomuntu okhutheleyo kakhulu kuFacebook. Kuyinto okumele ukuthi ngizikhuthaze ngayo, ngikhona ngikhona lapho ngingusisto Queen G. Tholakele ngoma yabo. Omunye angazibuza ukuthi uNdlovu velaphi. UNdlovu isibongo sami esomshado esamisa komoyo. Yimumansingizi, ngiyalithanda kakhulu, ngiyavonga.
Okwamanje utholakele Ndlovu usengena kwezombusazwe uthi ufuna kulwela amalungelo abaculi labesifazana eZimbabwe. Ngiyabesilayo kuhlelo Woza Woza Friday. Phelasono mnandikini lonke igama lami Ezra Jesus Bhalo.
Sibonge lapho Ezra Chisa Sibanda namhla ubesiphathele umculi wengoma zokholo utholakele Ndlovu. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukwethulwa kwehlandla lesibili le-documentary eveza inkohlakalo enzakala emsebenzini wokuthengiswa kwegolide ephuma emsakazweni we-Al Jazeera. Isikhathi sethu sesidliwe isikhathi sesivalelisa sesiligqiba lapho uhlelo lwethu olivalelisayo. Ngise-Washington DC, yimi uMagumede uGaino Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.